Ini ndzini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chishanu chikunguru 28-2017. Vatori venhau voratidzira muHarare vachiti mapurisa ari kutyora kodzero dzavo. Vechidiki vezano PF mudunhu reMashonaland West vanomanikidza vemabhizimisi kuvhara mangwana vachiti munhu wese anofanirwa kunonzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura panhandare yemitambo paChinoyi University of Technology. Mapurisa nezvikonzi zvedare vanotora midziyo yebato rinopikisa reMDCT pamuzinda waro weHarvest House muHarare zvichitevera kutadza kubhadhara chikwereti kwakaitwa nebato iri kune mumwe mushandi waro. Mapato manomwe anopikisa munyika anosanganisira MDCT, MDC, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe otarisira kuumba mubatanidzwa unonzi MDC Alliance kukwikwidzana neZANU PF musarudzo dzemuna 2018. Mubato meZANU PF moita makakatanwa otyirwa nevamwe kuti anogona kuguma odeura ropa apo nyaya inoti ndiani achatora chigaro chavaMugabe younza kunetsana kunotyisa. Masangano akazvimirira oga anodarika makumi masere nepfumbamwe oshora urongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo huri kuitwa neZANU PF. Munhau dzemitambo tichakupai zviri kuitika mumutambo weCasolaga Soccer Premier League uye kuvhurwa kwenhandare yeRufaro Stadium yange ichigadzirwa. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZANU PF panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.